A very good evening, Zimbabwe. This is Studio
7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 20th, 2018. We are looking at the cholera epidemic today and its impact on families. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Like we said earlier on, welcome to the program. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the cholera epidemic, which has so far killed 35 people in Harare, with more than 3,000 people being affected.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave kilohertz Monday through Friday at 8 o'clock. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kohla, olesine yilo ola womama, ola besifazane. Sisithi asihlu zeni womama. Don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Yes, if you're just joining us, welcome. But if you've been with us, let's get you on. Today on the Women's Roundtable, we are looking at how women and their families are coping during the cholera epidemic, which has so far claimed 35 lives. PJ.
And President Mnangagwa yesterday visited Glenview, epicenter of the cholera epidemic, and pledged government's commitment towards fighting the disease. In 2008, over 4,000 people perished from cholera.
And today, PJ, they were running battles in Harare and other areas as well. I saw, you know, some footage from Chinoy, although there were no running battles between the police and vendors, as efforts to get them, the vendors, out of the city center was not well received. The council were trying and the police to get the vendors to designated areas, but this escalated into a battle. Let's take a look. Seeing there what transpired in Harare today in the city center, where the police and street vendors were having a running battle. But we also saw in Chinoy and other places like Mutare that the police and Mashingo were also trying to get vendors off the street. So what are your views on the issue, PJ?
Yeah, kwasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7, a Voice of America, sisakaza singapha eWashington DC, khonapha eMelika. Lamhlanje uhlelo lwethu asiyihluzeni bomama, sikhuluma kumbe ngathi sikhangela ukuqhamuka komkhuhlane owesifudo secholera eHarare, wasabalala waya kwamanye amadolobho. Kodwa ke okuthabisayo ukuthi kobulawayo hayi ilomkhuhlane awukasabalali kangako, njalo kuthathwa amanyathelo ukuthi kuvinjwe ukusabalala kwawo kuleli dolobho. Kodwa ke kulamanye amadolobho asesabelele lomkhuhlane, kubomashingo osufikile, kubomtare ngale labo kuchinoyi osufikile. Njalo ke ukulwisana phakathi kwamapholisa lalabo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavendors. Kwenzakale eHarare liboneleke umfanekiso okadukhona lapho wokulwisana phakathi kwabasesipholiseni bencedisana lamapholisa kamansipala weHarare bezama ukususa labo abaphila ngokuthengisa ukuthi bangazathengisela ndawana yonke. Ngasikhathi sinye bonake abathi abaphila ngokuthengisa labo besithi lifuna siye ngapi. Kwaba lokufuthelana okuthile kwaphoselana amatshe lapha lalaphaya kodwa-ke amapholisa lawo ngakwelinye icele labo bathi bona bazama ukuthi bahlanze idolobho leHarare ukuze umkhuhlane wesihudo secholera ungasabalali. Yikho-ke namhlanje sahlaziya-ke sikhangele sikhulume lamacele omabili ukuthi sizwe ukuthi kambe yibo yini na imbangela yesihudo secholera, njalo bona basitsheleke ukuthi bona imbono yabo ngiyiphi nxa lapho besetheswa umlando wokuthi yibo enye yembangela yokusabalala komkhuhlane owekholera, ngoba idolobho leHarare okwamanje lingasahlanzekanga ngenxa yokuthi bona bathengisela ndawana yonke. So ke sivake lethuba njalo lokukhuluma labanye besipha imbono yabo emazwe emagumbini amane omhlaba. Lingabe lise-South Africa, lingabe lise-Melika, lingabe lise-Bilithane, lingabe lise-Australia, eBotswana, eZimbabwe, silicela imbono yenu. Njalo kulabo ke abakhona enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa eFacebook, sicela lisilandele ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lisibulise liphatheke uhlelo nalolu lishare labanye ukuze libukele lilalele libaningi. Njalo nxa ufuna sikuthinte ngocingo bhala inombolo zakho zocingo khona lapha ekhasini lethu eleFacebook eleVOA Ndebele.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu dambudziko rekholera iro ratiri kuona kuti pari zvino muHarare rauraya vanhu vanosvika ivo 35, asi hurumende ichitiyo iri kuedza nepainokwanisa kuitira kuti vanhu vasarambe vachiratsikirwa neupenyu. Takaona nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishanya kunzvimbo yeGlenview uko kwakanyanyotekeshera chirwere ichochi chekholera. VaMnangagwa vachiti ivo hurumende yavo iri kutsidza iyo kuti ichaedza kurwisa dambudziko irori rekholera. Regaiti mbonzwa zvakaitika nezuro apo vaMnangagwa vakashanya kuGlenview. Apo tanga tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashanya nezuro kuGlenview vachitaura ivo nevashandi vari kunzvimbo iyoyi panyaya yedambudziko rechirwere chekorera. Sekuziya kwamunoita, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakashanyawo kunzvimbo imweyo vachinoona kuti zviri kufamba sei pachinyaya iyo yechirwere chekorera. Asi dambudziko rekorera iriri kwese kwese, tinoona kuti nhasi chaiye muHarare taona mapurisa vachikandira namakobvu nematete uyezve vachitemwa nevanotengesa mumigwagwa vachinzi ivo ngavaende kunotengesera kunzvimbo dzakagadzirwa nekanzuro, asi vanotengesera mugwagwa vachiti kwete. Regai timbotarisa zvanga zviri kuitika nhasi muguta reHarare tozoenderera zvedu mberi.
Thank you.
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa zvanga zviri kuitika panyaya yehondo yekurwisa chirwere chekorera apo manga muri kuona vanotengesera mumigwagwa vemuHarare vachitandanisana nemapurisa taona vachitoka ndaivo matombo vachiramba kuti vaende kunzvimbo dzavakagadzirirwa nekanzuro asi zvizhinji zviri kuitika saka ndo zvatichange tiri kuzeya nezvazvo nhasi taonazve kunzvimbo dzakadai sekwamutare kwanga kuinewo matambudziko anga ari ikoko kuchinoi kwanga kuine zvako uyezve kumasvingo kwanga kuine zvako regai timboenda zvaitika kune kumasvingo nekuchinoi nekukwamutare
pakaita sepapi
anonga uchichingotsvagawo place inonge irina nekungoto tione kuraramisawo mhuri dzedu
zvinhu zvakamira se
zvakandooma hai zvakaoma
apo tanga tiri kunzwa mumwe mudzimai anoita iye zvekutengesa ari kwamutare achitaura nemutori wedu wenhau regai tenderere mberi zvakare tinzwe vamwewo vanoita zvekutengesa vanga vari kutaura zvavari kusangana nazvo
ndingasadza kudova tinotowanawo kurarama kuchengeta vana school fees marendi nekutova tipo kana kutibhadharisawo kana pawiki ivo munzvimbo dzatinobikira tinotoraura kuti kana vakuru kungotibhadharisa ngavatibhadharisa tiri munzvimbo dzatisapo
muri kunzwa mumwe mudzimai anoita iye zvekutengesa vari mumigwagwa apa vativo vanoita zvekubika sadza saka ari kuti iye aiwa dai hurumende yavabvumidza kuti varambe vachienderera mberi nebasa iri nekuti ndoriri kuraramisa mhuri dzavo regai tiende kuna meya veguta rekwamutare timbonzwa kuti vanga vari kutii nezvedambudziko riri muguta mavo
vanhu mafruits nezvimwe zvakadaro munhu atengeserwa fruit uya anogona sadza kunatsa kuziva kuti ndonorigeza kupi because mumwe anogona kutenga aine nzara otoera adya ipapo saka uchinonzi fruit iroro kana riine utachiwana wekorera munhu iye atokwanisa kutapukirwa noutachiwana iwavo saka tiri kuedza kuti vanhu vedu vazhinji vese vakwanise kuenda panzvimbo dzekutengesera dziripo dzakagadzirwa dzinenge dzine utano hwakakwana dzekuti dzinotarisa kuti dzine mvura kuti munhu akazotenga fruit truck anokwanisa kuenda kunorigeza zvakare vari pamatengesa masadza vaya vaya tiri kutarisa kuti panzvimbo dzavo ngadzive dziri nzvimbo dzakaongororwa dzinoita kuti at least paringwari panguva inei hongu nzara iriko hongu zvimwe zvese zviriko zvinogona kunge zvakatarisana nazvo asi panguva yatitombotanga takatarisana nenhau yeutano
apo tanga tiri kunzwa kubva kuna meya weguta remutare vachitarisa nenyaya yedambudziko vari kuti ivo vari kuedza kurwisa kuti pasawanikwe chirwere ichochi chekorera chichipararira muguta iri PJ
lapo ke besiona imifanekiso yamavhidhiyo yavaphila ngokuthengisa besedolobheni elemutare sazokuzwa ke ngumeya wemasvingo umbe wemutare
Mutare
iwe mutare ekhuluma laye ngemsebenzi abayenzayo ngamanyathelo abathathayo ukuthi balwisane lokusabalala komkhuhlane wona lo wekholera kodwa ke sizaphindela emuva kancane siye khangela okwenzakale eHarare lamhlanje kube lokujikelana kwamatshe lokunye belwisana abantu abaphila ngokuthengisa emigwaqweni yaseHarare lamapholisa aweZRP bencedisana labe abekhansili kodwa ke ngaphambilini abekhansili yedolobho leHarare bake balandula ukuthi kube lola lokhu kulwisana yikho-ke intatheli zindaba yethu ukhulume eyestudio 7 ikhulume lomunye obone iziphithiphithi zonke lezi zisenzakala sekujikelana angamatshe phakathi kwamapholisa labaphila ngokuthengisa laba phakathi kwedolobho leHarare umnumzana Nkosi Khona Dibidi esola-ke inkulumo yeziphathamandla zikamasipala ezilandula ukuba kulalezi zimpi esezithe ezaba khona eHarare
angiyizwisisi ngoba abantu sibabonile asikhulumi ngento engenzakalanga sibabonele abantu begijima lapha kumatasatasa kulamaroli kusho ukuthi amaroli la abantu batshele ukuthi hambani tesu sabantu lava, but indawo lapha ufanele ukuthi baye khona nayingela zambuzi nayingela manzi nayingela labantu abafika khona ngale kuye kuthiwa abantu benze njani. So umongameli we Harare nxa esithi yena akakwazi ukuthi laba abaxotshaniswa ngamapholisa lani lani ngabangaphi akusincedisi khona lokhu ngoba akwenzi ukuthi yenze ngani ngakwazi lutho zona izinto ezinjengazona lezi zisezakala ebantwini abayibo abakhokhelayo. Kunokunye esingabe singakuzwisisi khona lapho ukuthi kanti uminister uyakwazi yini lokho okwenziwa ngamapholisa la mapholisa ka-City Council. Akusincedisi ukuthi sibe sisizwa uminister ekhuluma okwakhe ingani izinto zonke ziright, umeyala esithi hhayi abathengisayo thina esikhuluma labo vele konke ku-right sebezahamba lapho kumele beyethengisela khona. Kodwa abantu sibabona bethathela izinto zabo ilanga livalele lishisa linje. Kufanele ukuthi abantu bebe honest ukuthi be i-situation leyi idililelayo kuhle abantu bancediswe laba abasikhokhelayo labo besikhokhelela endleleni engcono engathuthukisa ilizwe. Ukuqholo zokuphinde kaningi kakhulu ngoba na umuntu engumkhokheli engatholi isikhathi sokuthi azwisise izinhlungu ezehlela abantu abathengisayo laba ebelonke phonga ukukhuluma nje okungama statements okungelani lezinto eziqathekile eziyazona lezi.
Yelawo ke bekungumnumzana Nkosi Khona DVD obekhuluma le ntathela izindaba ye Studio 7 uMavis Gama eHarare ngemva ke kokuphendula iphendula ke imbuzo kumbe ngithi imibiko ekade iphunyiswe ngumeya kaCouncil weHarare lezinye iziphathamandla zaseHarare besithi bona hayi akula kulwisana okukhona phakathi kwabathengisayo lamapholisa. That was Mr. Nkosinathi DVD who was talking there, marvelous. He was basically responding to some statements that were been out there in the social media as well as in the media that the mayor of Harare and other officials of Harare are saying there's nothing like any battles that occurred in Harare between the vendors and the police.
Well, we are actually going to be having the mayor on the program, so we'll ask him to actually give us a take on what really happened. But we have an in-studio guest with us. We are so privileged, PJ, we have an in-studio guest with us who actually can give us, you know, a closer look at the situation in Harare, because she herself was in Zimbabwe, in Harare, running as an aspiring MP. Welcome to the program. Well, should I say honorable or not? But Mushare Chioniso Mpofu, Tok Chingamizai Pachirongwa, Uyeze Titsanangureo Kuti, Zakafamba Si, Mkwenda Kwa Makaita Ku Zimbabwe, Uyeze Kukukwiza, Maikukwiza Murikupi, Zija Makaona Panyayo Ye Kolera.
Maicha inyo, makani vanavi Zimbabwe. Ndakano kukwiza ku Zengeza West, ndiri MP, nchidauta MP. Zvinhu ndakaona ndakudzoka back kunyaya yekorera yamataura ndakatomboita video ye sewage zvandakaona way before this outbreak of cholera because inini semunhu wanesi ndozvinhu zvakatanga kundibata pandakatanga kuona masewage anga akangozara everywhere saka ndakatozomboenda ku council vanga vakutondiziya chitambuya matodzoka futi ndichinonetsana nautendei munogadzirisa paripo panenge pane masewage ayaya. Problem ya ndakaone ya kanyanya ndiye kuti iwo they say kuti varikuedza kugadzira but mukatarisa kuti chitungwiza yakava kwa kudhara population yacho yanga isiri zvairi yezvino izvi iri kukura asi hapana matano ari kuitwa kuti vagadzirise sewer system yedu kuti accommodate vanhu ivavaha saka indaba ichingobesta vanda varogadzira zvechokwadi after a week yotodi yotoputika futi because it cannot hold pressure yechi yevanhu vawandisa saka but pane zvimwe zvakanyatsorwa zvenegligence there was a place yanga yakatosiiwa yakadaro pasina yatove green vana vachinongojamba ipapo saka ndakazotora vana vemunharaunda tikavapa mari vakanogadzira ndichiedza kudzidzisa vanhu kuti ngatige kungomirira council chete zvimwezvinotogona kusvigadzira tega.
If you can tell us that in English, what drove you to go to Zimbabwe as a young woman? You know, you've been here for a long time, but you actually made your way to Zimbabwe and contested. You were running, you know, to become an MP. Tell us about that journey. And also, you said you foresaw this cholera epidemic way before it happened. Tell us a little bit about that.
Okay, I wasn't planning to go to run. But I was an activist, or I am an activist. So I was hoping to see more women coming up to stand up for the challenge, to see younger people coming, especially in my constituents.
Mm-hmm.
But then when I realized that around May, the people who were coming up to run for MP, there are people who have been there before, they've mm-hmm. run before, and they've not done anything. So I spoke to the people at home, and they started inviting me to go and run, especially people in the church. That's when I decided, you know what, I'm going to do it.
Mm-hmm.
I know I might not win, but at least if I manage to show the young women that mm-hmm. you have to be aggressive, and then tell the people or teach the people or educate the people mm-hmm. on what they need to do, especially the young women, not to just look at a problem and just wait for somebody else to do it.
Mm-hmm. Mm. PJ.
Yeah. Pamaka shika ku Zimbabwe. Makakwanisa here kushandirana nevamwe vagara varipo uye vakakugashirai sei semwana aibva kudiaspora
vari vazhinji semwana akakurira muchitungiza muzengeza kuzengeza 3 ndakatanga kugara kondiri form 3 mm-hmm. Vazhinji vemunharaunda medu vakandigashira nevamwe vasiri vemunharaunda madzimai mazhinji akandigashira asi dambudziko rakanga riripo ranga rirekuti vanhu vazhinji munozva kuti chitungiza EMDC stronghold
mm-hmm.
dambudziko ranga riripo ranga rirekuti vaiti madza dima muya marana muri ku MDC
mm-hmm.
because iwo vaingoti chavaida kungoti ma MP e MDC ange akawanda saka kuwina kwangu it meant kuti one down ye MDC
mm-hmm.
but ndakagashirwa zvakanaka zvakanyanya zvine singafungidziri
mm-hmm. tombodzokera panyaya yedambudziko rekolera matimi mimi muri mukoti saka zvamira zvakaita zvazvakadai uchicha mungayambire vanhu vangaite sei nyanya madzimai vane vana vanotambira mumvura iyo yamataura kuti kunzvimbo yamunobva yechitungiza nekuzengeza mvura iyo yechiriko yemasuweji chii chingaitwe nemadzimai vachi kuti vaedze kudzivirira vana
chiripo zvakaoma asi kutongoedza kuti pavanenge vawana mvura kuti mvura hakuna ngavadzidzise vana kugeza maoko kuti vana vanofanira kugeza maoko haufaniri kudya chinhu chisina kusukwa vovadzidzisa izvozvo tine foundation yedu Susan Murwa Foundation mm-hmm. vari kuita awareness pamwe chete neinonzi chitress yechitungiza Residents Association takabatana kuti tidzidzise madzimai kuti woita sei nenyaya yevana but dambudziko rakanyanya nderekuti mvura yachona hakuna
mm-hmm.
saka panozobuda mvura pepe inobva yanodhushura futi masoja omva aputika saka inoramba ichimuta miri go round madzimai vanoedza kuti vagezese vana batai vana zvakanaka kubika kusuka zvinhu sezvama apples ndakachedza kuti vaite saizvozvo vasaigara vachotambira panze kune masuweji kwacho
mhm mm. PJ
yeah unkosazana achionisa mpofu usivele thuba lokuti asethekelele lapha ema studios ethu awe studio 7 yenake unkosazana mpofu uke waba lethuba lokuya eZimbabwe enyangeni ezidluleyo uqaliseni komnyaka ngabo May anje yeah ube khona ngale wasefika khona ngale wasebona ke ukuthi kulapho ke kade sokuqiniswa umkhankaso ukuthi abantu bancintise bathole isikhundla kuma council bathole isikhundla edalele parliamente laye waba ngomunye wabagcina bencintisa befuna ukumela izengeza edalele parliamente kodwa ke hayi kasaphumelelanga ngimbuzile ukuthi kungani engaphumelelanga yena uthi okuningi imbangela enkulu ukuthi yena wahamba wancintisa ezimele engangenanga ebandleni eliphikisayo kumbe kumanyano we-MDC Alliance onguyo owawulabantu abaningi kodwa ke usizi ukuthi kwakungelabo abesifazane abaningi yikho ke wazama ke ukuthi ancintise njengowesifazane ukwenzela ukuthi aqinise kumbe ukupha ithemba kwabesifazane ikakhulu amantombazana abasakhulayo ukuthi labo bangayeneliza balalo ithuba lokuthi bangene kwezombusazwe banqintise ezikhundleni zona lezi. Engakuphendula ukuthi khathesi mukushanda kwamakaita vanhu vave neruzivo here rwekuti tinogona kuzviitira zvimwe zvinhu tisamirire kanzuru chete.
Hongu vave nano tinda ndozvavanyanya kudzidzisa izvozvo kunyanya kuma youth edu. Ndandine youth development program yandanga ndatovarakidza tinditone nzvimbo mbiri imwe yakanga iri kuzengeza 3 yavaitivo panori zara mvura ine apa drainage yakavharika. Ndikavaudza kuti izva zvinene kanzuru takatora ma youth aya tikachera vakavhura drain area and then obviously tozovapa mari vana vacho tivaita ubasa. Saka vanga vakutotaura vega kuti de kanzuru ichibvuma kuti kana tine dambudziko ratinge taona votivigira maimwe zvinodiwa kuti tishandise toita tega ivo varipo pamunhu wana anosupervisa. Saka ma youth vari prepared kushanda de kanzuru. But as the kanzuru chashanda neva na ereshakanaka.
Uyezve tinoona pari zvino muzvare mpofu muri kuedza kubatanidza mari yekuti zvirongwa zvamakatanga kuZimbabwe panyaya iyo yekolera zvienderere mberi sezviri kuitwawo nevakawanda. Pane magroup nyanya ipapa paFacebook zvimwe zviri kundifadza kuti pane magroup akawanda vari kubatanidza mari. Tinotarisa kana vana paushamwari wedu tinouyanana zvedu tiri ikoko but naivowo vari kubatana semadzimai kuti vatumire mari kuZimbabwe kutengwe matablets nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamuri kuita imimi muzvare mpofu?
Ndakatanga ndatenga tengi remvura riri pamba pedu yezvino izvi ndakatenga nemari yangu iroro. Asi izvezvi ndakabatana nevamwe vakazotanga kuuya paFacebook vamwe vanitombovazivi vari kutumidzira mari kuti titenge matengi. Nekuti dambudziko remvura even kana kolera ikapera iye zvino izvi richaramba ririko nekuti mvura hakuna. Mvura ichitungidza inobva kuHarare ende mvura yacho hakuna. Saka takaona kuti zviri nani tichiite a long term plan while uchitungidza uHarare vachigadzira kuti vatigadzirire dam. Ndo the main solution kutigadzira dam redu rinotipa mvura vogadzirawo masewage. But in the meantime taongotwedza kuunganidza mari kuti takwanisa kutsvaga pane mange pane zvibhorani pese paya tichakwanisa kuwana kana matengi maviri kana matatu toamaunta ipapo totenga pump toisa matep kuti vanhu vanenge vakutora zvangati zvandana zvichibuda paTV apa vanokutora vachitora mvura ipapo. I think itemi izvozvo zvingatibatsirawo kwemakorani ngachitevera. Tatoenda tengi 1 rand ndakaenda rangari kumbare area rakwendwa kunonzi kunano ku St Mary's kunyatsime.
Makambosvika here kuGlenview uko kwanyanyotekeshera dambudziko idzi zvekolera? Pane zvamakaona here zvakasiyana nezviri kuchitungwidza kwamunobva?
Ndakasvika kuGlenview muna July ndichangoenda ndichitoenda homba kwasisi vangu. Ndangoona zvekutsvina handina kuona sewage pandakaenda pachona. Ndaitoona sekwanga kuri nani dani ku St Mary's. Dani kuchitungwidza chitungwidza iri wese. Zvangoitika kuti kwave yatangira kupi kuGlenview. Zvokuti ndinototya kuti tikasa container kwave iri kuGlenview zvikaita wese kuchitungwidza. Nesichoshe ndiri kuSt Mary's kuna na unit D kwaseke then I think it will go out of control.
So maybe tell us what's the way forward. We saw the city mayor, especially the Harare mayor, saying he's inviting the public to come up and, you know, give suggestions for the first 100 days that he's in office. What's your suggestion from what you saw on the ground to contain this cholera epidemic?
I say heads off, I salute that guy. Vakatondi invite awo ndiri mukomiti yavo yekuHarare ikoko yekuti toona kuti ngaita sei nenyaya yekolera, which is one thing chandakafarira. Havana kuzviita political party, vakazviburitsa kumunhu wese. I think that's a plus. So I think chinhu chikuru chatingada kuti tinyanyoita iye zvinoizvika kuona kuti notiezvi matablets anzi ari kushayikwa yekuti aiswe mumvura atove mashoma kudhara. Saka constant supply yemvura inotodiwa. Cholera awareness kuti vanhu vanodzidziswa toita sei zvinodiwa. City council yachona anoti vachawana mari sei kuti vaimprove mapipes edu, drainage yedu nemasuwa system edu. Is obviously my long term. But pari zvino izvi iyo nyaya yekungodzidzisana nekuti mamvura vanhu vapiwa mvura vadzidziswa mashandisirwo. I think ndozvinhu zvingatodiwa. Ndisingazive manje kuti shortage yemushonga vachaita sei nekuti kuchitungidza nhasi the whole day mvura yanga iri kukumba but vanokwanisa kupa vanhu kuti vashayiwa yavanoti water guards. Vaenda kwachikwana vaenda mumatm kwaok kuzengeza 3 zengeza 2 kwakusina. Saka yatove shortage iyoyo. Kuti tinzi tichatora kuno kukandotsvaga kuno tokona kutsvaga kuno kuisusu. Ndikunzwa kuti it's not easy kusenda kuendesa kumusha. Saka tichatoungana zvakare kuti way forward ndeipi.
PJ udhubo olukhulu eHarare akati olengcekeza kade vele njengomuntu owaziyo oke wethekelela eGlenview lapho uqalise khona umkhuhlane lase Chitungwiza ispecial ikakhulu emzini we St Mary's ingcekeza imbi kakhulu njalo udubololo aluphambili ukwedlula kwamanye amadolobho kumbe kweminye imizi yonke okuthi vele abantu bonke abazi imizi yomibili bebecabanga ukuthi icholera izaqhamuka e St Mary's hachi e Glenview but kunga njenga ngo 2008 waqhamuka njalo e Glenview awuzange uqhamuke e St Mary's ya lapha ikungenela kukaNkulunkulu umusa weNkosi sibili ukuthi umkhuhlane ungasabalali e St Mary's yikho ukuchiyo uNkosazana Mpofu ukuthi yena ke wayethekelele e Glenview wayethekelela njalo e St Mary's kodwa ke udubo lokhulu kakhulu ukuthi vele khathezi babambe inhliziyo bahlalele evalweni ukuthi ungavela uqhamuke e St Mary's isilinganiso kumbe inani labantu abangabulawa yilo umkhuhlane lingaba likhulu kakhulu ukwedlula elikhona okwamanje.
Regate mboenda pa Facebook page vedu chioniso aiwa murikuwa na thumbs up pana Nathan N. R. Fraser chicks arukuti chioniso always on point as always sakamba takawira January and thank you for the information Godfrey Mazembe arukuti tifone rei Manu weka nyaksanza kuna rule of law garai pasi Manu weka nyaksa arukuti ufti hello chioniso Boaz Jayaguranzi ibo vanungava teveze mite mondo funga arukuta oranyaya yekudzi kwa kwangwa kuri kuitwa vanotengesa mumigwagwa. Godfrey Mazembe ari kutifonai, Steven Nyakudya ari kutifonai. Kana pane madzimai akateerera pindai muchirongwa mubva manyora namba dzenyu pano tifone kuitira kuti mutaure panapa na honorable tichangoramba chivati honorable nekuti dzimwe dzenguva munguva inotevera zvinogona kuita. Tombodzokera mopinda manje mopfeka heti yenyu samukoti. Toti isusu munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere icho chekolera uyezve anofanira kuita sei.
Kazhinji kacho nataka kupera simba kuta kana wotaka kutonzwa mudumbu wotaka kutochaya ndachitaura nemumwe munhu zuva achitanzi ava vanhu vakungoendawo zvemahara zviri nani hanzi better be safe than sorry zviri nani kwangofungwa kuti handisi kunzwa mushe ndaita manyoka iri chiri unge wadya mbodza zvako enda unonzi ikoko haasi manyoka haisi kolera the best thing kutongomhanya woenda kuchipatara kana uchiri kumba musina kuwana transport gadzirai mvura mucho time bwe vane mvura yataidziiswa kugadza kudhara yesugar salt and sugar solution iya momwa vamwe vari kutaura izvi handisati ndazvipruva zvangu yekuti munogona kutora mvura moisa ash madota kana chako moiregera yodi yogara pasi momwa yepamusoro iyai iyi ndakazinzwa kuZimbabwe ndakatrainera kunoko saka handizoti ndezve chokwadi here bhatini zvandakanzwawo zvokuti I think zvimwe zvamofanira kukwanisa kuita muchiri kumba musati maenda kuchipatara ngati hakuna maambulance kakumba hamungamiri kuti toita sei mofanira kutombozvibatsira muri mega kuti mwana noti the main thing kuti kuavoid a dehydration nokuti manyoka yanopedza chimvura mumuviri saka zvabati imwedze kupa mvura kune mwana kana kune munhu mukuru.
Wathi ngibulise esilabo lapha abasilandelayo ababukele lapha kusakazwa enkundleni yebulenjini eFacebook kuviwo yindebele ulo Robert Ndlovu uthi ubukele uPetronella Moyo uthi salibonane basakazi bethu ngibukele ngise Gaborone kwele Botswana. UCaroline Sibanda uthi linjani lonke ngibukele ngise South Africa ePretoria eSunside. Unjani kona ngapo Masanda Msunduzwa Ndlovu wa uthenana na hi back umkhululi inkosi Mlomo la yokhona uyabhayibhisa la mina ubhayibhisa back tichaona makhaza uthi hello back Isaac Ngoma uthi ubukele uDorin De wa Moyo uthi ubukele Mark Vuma Balanda uthwali ngaposta lokho okay siku postile kumbulani ngove uti alo alo bank umkokeli nkosi mlomo laye uti ubukele Cyprian Dube umkokeli nkosi mlomo kutwa sicela litolike please akusazwakali umampofu kutwa umampofu bani ongakhulumiye isindebele
ngiyakhuluma isindebele
yebo
angiyabayiza
Priscilla Mtungwa Ndlovu uthi hello hello back sinanzeni Ndlovu uthi asalibonani mkhokheli inkosi ha mkhokheli kanya hani vele ukukhuthele lokho ebhala lapha lalapha ya Timan Moyo salibonani ngibukele ngise Oxford UK faka inombolo zakho kona lapho sikhulume lawe xa ufuna ukukhuluma lawe emsakazweni we Studio 7 Edmund Timtayisi hanzi ndiri kuona yebo lami nyakubona
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yedambudziko rechirwere checholera icho chatora upenyu hwevanhu vanosvika ivo 35 asi government iri kuti iyo iri kuenderera mberi ichitsvaga nzira dzekuti dambudziko iri risarambe richiuraya vanhu munyika asi tine rombo rakanaka nhasi tina muzvare Chioniso Mpofu vanga varivo muZimbabwe panguva yesarudzo uyezve vakaona dambudziko irori risati ranyanyo tekeshera. Todzoka kwamuri tichiti saka takatarisa takanzwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuru pavakaenda kuGlenview vachiti hurumende ichaedza zvese zvainokwanisa kuti igadzirise zvinhu. Zvii zvinofanira kuitwa nehurumende pane zvamakaona zvamunga kutomboti manga murimi makavhoterwa imomo muconstituency iri anetse maiti chii?
Ai ndaitomboti kuna Mnangagwa chekutanga Maria maendesa kundego kudema matipa zvinyu tashandisa yendege kuendesa kuna Grace Air. I know that's besides the point. But I think the best thing is ngati improve muma hospitals medu, ma clinics medu. Ngavaise mari yakawanda kuma councils uku, local government. Kuti vagadzirise ma clinics. Vagadzirise sewage, ma sewage. Akuna Saka vanhu vanga gadzirisa vanhu vakaziva vakave neawareness yacho but mukaramba muchingoita maswedge achamba chingopaduka every day it's bound to happen kuti pano wana kamwana kanongonotatapurana nako kanenge kasingazivi zvimboti vamwe vanhu vanenge vachembera vaive vamwe vanhu vanorwara pfungwa vaive kuti ndikamukavadzidzisa havazvinzwisise saka chikuru chavanofanira kuita ndechekuti ngavaite kuti ma clinics edu ngave nemushonga nga for example kuchitungisa pa kanzi mchitungiza ava stumbori prepared kuti pakaita problem yekora zvofambiswa sei. So ndozvo zvavanofanira kuti vange vachitarisira izvo vachigadzirisa izvo zvizvo kuti ma resources ngaiendeswe kuzvinhu zvaka ma places akadaro iwaya.
PJ.
Kule kulava tatayo amanyathelo abaphakachana ngiboneke okuthabisayo kakhulu ngokulwisana nalalo umkhuhlane owe cholera kube lamankampani like iConnect labo bafakile imali esikhwameni esibunjelwe ukuthi sibuthanise imali yokulwisa ukusabalala kwalomkhuhlane kodwa ke kulabanye njalo abantu abazinikeleyo ukuthi baqoqane balwisane lalo umkhuhlane kule nhlanganiso ebunjwe ngabase UK bayincedisana ukuthi babuthanise imali yokulwisa umkhuhlane kobulawayo abayithena i-diaspora doctors lamanesis abongi abalokhuza abalwisayo lo mkhuhlane ikho ke siyakhuthaza ukuthi abantu bonke njoba kufonywe isikhwama sona lesi esikhona ngkhaya eZimbabwe esokuthi umuntu wonke idola sibili liyenelisa ukuthi lincedise nxa abantu bonke bengakhipha dola si 12 million kumbe 13 million nxa sonke singakhipha dola siyabayithe siyathola i 13 million nabaphandle kwelizwe bonke singathola imali eningi uchilo unkosazana Mpofu ukuthi bona ke bakhuthaza ukuthi akasiye yedwa ukuthi izimali zona lezo ezichaphazwa ngabakuhulumende bechona betata indiza mchina behambisa ngale ngako unkosikazi Grace Mugabe ebethenga izimoto zama MPs ezaba ma cabinet ministers lezinye iziphatha amandla zikahulumeni nga imali yona leyo ithathwa iyeluyisana lomkhuhlane prioritize
yes
I priority yetu kanya ngani itjeyibitjekile okwamagama kodwa ke okuthabisa ukuthi uhulumende usechilo ukuthi hayi kaseyi kuthenga izimoto leziyana usakaqale alwisane lomkhuhlane we cholera
Tisatenderera mberi regai timbonzwa zviri kuitika kwaMutare pane madzimai kumasvingo kwaMutare taona madzimai anga ari pavideo regai timboenda kumasvingo kune dambudziko ikoko chioniso uyezve takatoona vamwe vagari vemumasvingo vachikurudzira kuti dai kanzuro yataura negurukota rezvedzidzo kuti vana vasaende kuzvikoro hameno tichadzoka kwamuri kana tapedza kutaura zvatiri kutaura kuti munoona sei nyaya yekuti vana vambomiswa kuenda kuzvikoro panguva ino yekorera nekuti vanga vachiti hakuna mvura uyezve vana dzimwe nguva haugone kuvarambidza kuti vamhoresani kana vaite zvimwe zvinhu zvinoita kuti chirwere ichitapurirane regai tinzwe kuti vekumasvingo vanga vari kuti chii
zvinotibata pakati pemwoyo chinotinyaya kutirwadza ndechekuti mapurisa achiuya nekanzuro achizotitorera vari kuti ivo vakatumwa napurezidendi kuti vazotishungurudza isusu vamwe tiri shirikadzi tine vana vatinawo mudzimba nherera dzinoda kuenda kuchikoro dzinoda chekurya kuti nherera dzandinadzo dzirye dzinde kuchikoro chinobva pamusika kana vakandidzingirira vakanditorera zvavandinenge ndahodha izvozvo pamwe ndandokwereta mari kuwizroad ndoibhadhara nei vana ava vacharya nei mapurisa aya anotozvisakatotenderwa izvozvo ko isu tisina varume torarama seivo vana vedu vorarama sei ipapo kuenda kumabhawa kwachona vanhu vanondorohwa ikoko isu kumabhawa hatidi tinoda kutengesa tichemberewo pamusika ivo purezidenda vatichivavhotera takati vagotidzingirira here
isusu tiri kuomerwa mapurisa chaivo zeta rapii vana shefu vacho ndovari kutouya patiri vachitidzingirira vachiti hatisi kuda kuona munhu nokuti nyaya iyi yakatobva nekuna purezidendi saka isu tiri chirikadzi tinochengeta nhere hatizi kutobatana napapi uye zvinorevei ndozvavakatrendwa here mapurisa kuti vanouya vachizosunga mavhendi nyangwe ivo purezidendi vanoda kuti tiraramesei ngavatipe zvokudya tiri kudzimba kana zviri izvozvo vanoona kuti isusu nyaya yacho yekuti kwai korera nechiichinyi asi havasi kusenga marara vari kungogwisana na
vatora zvinhu izvozvo vanotora vondopisa vorasha votozoona vamwe vokukanzuro ukoko votora vachienda nazvo kumba kwavo manheru votovaona mumota mavo munotova nezvinhu zvavanondorya futi uye futi vakutirambidza kuti kutengesa munzvimbo yakaita senharaunda dziya dzekumaruzevha kuenda kumashow kuti tiwane kuraramisa tine vana vakapedza zvikoro mayunivhesiti hakuna mabasa ekuti vana ivavo vakwanise kuenda kunotwapedza fomu 4 fomu 6 ndinongova navo mumpando ini ndato murume wakafa ike zvino zveni vana vaivo ngoramba vachingovamo baba vavo vakapedza chikoro vakavesiya vava vapedza kuvapinza zvikoro vakangogara ndanguva nemasvimbo rume mashirikadzi votohura vana vaya hakuna mabasa
apo tiri kunzwa vamwe vanoita zvekutengesa mumigwagwa kumasvingo vari kudya marasha vachitivo voita sei nekuti vana havana mabasa uyezve vari kutaura kuti vakutoita mabasa echipfambi nezvimwewo vari pamba ipapo nekuti hapana mabasa ekuti vaende saka vari kushungurudzika vachiti dai hurumende yava munangagwa yambomira kuvamisa kuti vaite mabasa avo ekutengesa vari pamusika mazvinzwira asi ndiri kunzwa kuti tina meya Gomba vari pano vekuHarare regai tivatore nekuti nguva yedu yakuda kudyanana hallo honorable meya
hello makadii zvenyu
aiwa tiri wadi tinokuchingamidzai pachirongwa
tinotenda
ehe tiri kuona muHarare mumaita dambudziko rekorera ameno mungatitsananguriroo pataona zvanga zviri kuitika nhasi taona mapurisa vachinetsana ne vanoita zvekutengesa mumigwagwa pane zvamungataurawo here pane zvaitika
isusu sekanzuro tangonzwawo kuti mapurisa ezetarap anga achinetsana nemavhenda hatina kunyanyoda kutsvaga hedu nyaya yacho kuti yakamira sei nekuti tangofungwa kuti nyaya dzevaviri vanga vachinetsana isusu tanga tiri mushishi yekugadzirisa nzvimbo tatoda kuti mavhenda edu atengesere kucoca-cola pana coventry nekunational sports stadium kwatiri kuti vanoba kuyazotengesa ikoko hemutengesi kwatichaisa munzvimbo mashedzi mvura yekunwa nekushambidzika matoilet nezvimwe kuti vanhu vawane pekutengesera. Tiri mucheche kudaro ndopatanzwa kuti mavhenda mukati mekuta anga achidi anga achimhaisana mhaisana ne mapurisa.
Saka zvamira zvakadaro meya Gomba, remangwana richafamba sei? Nekuti tinoona kuti dambudziko iri rekorera richiripo. Zvii zvamuri kuita sekanzuro? Nokuti munenge muri kuti hamusi kudyidzana nemapurisa panyaya iyoyi yekuti vanotengesa mumigwagwa vabudiswe musiti center.
Dambudziko rekorera rinogadzirwa kana tichinge tagadzirisa mapaichi anoendesa mvura kuvanhu. Tikenge tapaya kwadhamu rinonzi Kunji nemusami kuti vanhu vedu vawane mvura. Kana vanhu vedu vakashambidzika zvakare, kuti kana vasabate chikafu chinenge chisina kugezwa, pane matanho aripo eutano anofanira kunge achiteedzerwa nevanhu. Saka matanho iwayo akakosha. Mukaona kuti korera yakatanga sei, yakatanga pabhoho rakacherwa paseri pefamasi yemubepatichagariko. Bhoho iri rakacherwa mamitazi mashoma shoma kubva pane sewage pipeline yemusito Harare. Nemhaka iyi zvakaitika, uyu muridzi wefamasi uyu akanocheresa bhoho haana kuya kukanzo kunokumbira kuti ndipewo mamepu enyu anoratidza kuti mapaipi enyu suwa anofamba sei. Saka akachera bhoho reriya, achera bhoho reriya ndokupa vanhu mvura kwemakore achingoti mvura yedu yakachena yakachena. Nyamba pasi paya paya pari kuita yatinoti seepage, mvura inenge ine tsvina iri kubuda mupaipi ichienda kune bhoho rake raakachera rero. Saka zvinhu zvakadaro zvinoitika. Vagari vedu ngavanzwisise kana tichitaura isusu kuti ngavanwe mvura yesito Harare, vasatsvage matsime.
Meya Gomba, imbobatsei makadaro. Tina Muzvare Choniso Mpofu vari pano vanga vari kuHarare, pane zvavari kuda kutaura, pindirai henyu Muzvare Mpofu.
Makadii meya, ndokutendai zvikuru
zvokutachena.
Meya, ndobvumirana nemi zvamataura kuti vanhu ngavanwe mvura yamunovapa. Inini sazvo kuchitungwizaka, mvura inouya kamuchete pasvondo. Saka uyu pharmacist uyu ndotomutenda, akanga achida kutobatsira vanhu, zvakazongoshata zvazvo kuti pakazoita izvi. Ndoisa mhosva kukanzuro. Zvavakaona pacherwa pavakaona pacherwa bhoho iro rero, vakaita sei kuti vamustope? Vakasiya zvakadaro.
Okay. Tinoti maprivate properties handisi? Saka atinoti maprivate properties, ukaisa chinhu chako paprivate property usina kusvika mutemo unoti kana uchichera bhoho unofanirwa kusvika munofanirwa kufamba nemaprocesses aunokliwa kuti ungochiende. Hauti kanzuro ndo inofamba ichidongorera kuti aisa bhoho ndiani aisina kuisa ndiani. Iwewe unorequesta ukanzo nekuzvinwa kuti ndiga kuenda unoisa bhoho rangu. Zvisinei, ndoda kudzoka bheki panyaya yenyu nekuti izvi hazvina kuitwa. Ndoda kudzoka bheki panyaya yenyu yekuchitungwiza. Dambudziko riripo izvozvizvi nderekuti Harare iri kutotadza kupa vanhu vayo mvura nemhaka yekuti tiri kutopa kuchitungwiza. Ende mataura zvakanaka mukati mvura yacho haiuye haiuye. Ende tinoblema kanzo. Ndo pane problem yese, ndo saka nyaya yacho isingagadzirisike. Because imimi munoblema panhu pasipo. Nyaya yekuti chitungwiza haishaya dhamu rayo remvura yekunwa hainei nekanzuro, hainei nesito Harare. Nyaya yekuti chitungwiza ine mari inosvika kuma12 miliyoni yaisi kutobhadhara sito Harare ichiwana mvura shoma iyoyo yamuri kutaura yaane makore isingaibhadhari. Asi vagari vemuHarare vachishingirira kuti chitungwiza iwane mvura iyoyo shoma yamuri kutaura ichipurifaiwa nemachemicals evagari vemuHarare, zvinofanirwa kukuratidzai kuti Harare for makore akawanda yanga ichirera mamwe mataundi akaitenderedza. Naizvozvo kana mvura yatinowana muHarare mudhamu reHarare reLake Chiveri, ndofunga munoziziva kuti dhamu iri nderesito Harare, 87% owned by the sito Harare. Dhamu iroro reLake Chiveri iroro rikanga riri chipamvura Harare chete, hatiite dambudziko rekorera. But tinozosungirwa isu kupa chitungwiza, Norton, Zvimba kuSnake Park, Ruwa, Epworth, mese muri kuwana mvura imimi kubva musito Harare. ene tikazi pepeka tikazi tarisisa tuwata nese mune zikwere tibito varane za msika badani tazi tarisisa futi feta nese mune vuzoti sito varare kukanganisa ikuti pangvuraya kakwana nde iti imba inga zinganirwe zakadaro inoramba ichitaona mvura zvaka zvemazuva ose mvura yacho inoremerwawo tarisa iwo imimi wacho kuchitungidza muri kuextenda muchivaka muchienda makadai yatinoti uncontrolled development musingatotarise kuti dhamu iri rakakura sei munorinwa zvakadii rinofanirwa kunwiwa nevanhu vakawanda zvakadii saka mhosva pamukuipa imimi kuti toblema kanzo munhu ari kuita kuti tisawane mvura ndiye munhu arifanwa kunge akavaka kunje nemusami saka ini mukaramba muchi blame Sito Harare uyo anozozviziva here kuti
asika honorable regei timbopindira ipapo kuti honorable so you are actually saying that people should stop the blame game but what's the game plan moving forward what's the game plan moving forward you were in Glenview yesterday with the president Emmerson Mnangagwa what's going to happen now what did he say he's going to be doing instead of continuing with the blame game people are dying
Yes, it's not necessarily about what I told you, but more importantly about what every citizen, every Zimbabwean, every resident of Chitungiza, Epworth, Norton, Oruwa, every council must be able to raise those issues with government to say, no, look, this reliance on a water infrastructure that is old. That is not sustainable. That is no longer capable of feeding the increase in population. We must now move to construction of Kunji and Mutsani and Muda Dam. Chitungwiza must self-reliant. It must build Muda for its own residents. So we must move away from that reliance to say because maina baba wachiripondi nongoramba ndichikumbira hofu. And then if upundisina kupuwa ndopopota no we are simply saying let's go back to the basics let's look at the problem let's construct my new water sources in order to augment the one that we have for us to be able to have water and deal with my this recurrence of diseases which is happening around if it's raised by me or other councillors within the city of Harare It's not a collective voice. But let's talk about it when we meet the Minister of Water. Let's ask him to expedite the construction of Muda, of Kunji, of Musami.
Okay. Yes. Vagomba, ndinoti ndibudze sare kumasure mauya nenyaya yakanaka. The reason why vanhu vachitunza ati blame council chat, problem is zvese council ni local government. Handicheka. Construction yenye Muda Dam yakanga iripo kubvira kudhara. Asara kukonstruktwa for reasons not known kune isusu my residence tinongoti kanzuru anditika
ipapo ndopa munoresha
aiwa chingomira ivanzva dzinditaure tinodaro because tukutora vanhu vari muzengesa umwe atomboziya handitomboenda kuchikora atombozi chichiri kuitika ini nekanzuro ne government ne local government mofanira kubatana anditika moshanda together kuti Muda Dam iyoyo iitwe muri kutaura inini kuti izvo moramba muchingovaka mukada kuti mudzoke kuti sei vanhu vakuramba vachingovaka Kanzuru imi mukati nekuti dam bowl yaiswa pamba pemunhu sky private property hazvimeke sense kurara chiramba chingowanda pane pamba munofanira kuenda beyond kuti private property for you kuti mukwanise kuti zvinhu zvazviwe zvisaitika kuchitungwiza kwaseke kunyatsime kune kunhano handitika kanzuri yakapiwa mari vanhu vachibhadhira mari yemastens havana kupa vanhu mastens aya vanhu vakaenda kunhano vakapanana mastens vaneta nekumirira ndosaka vanhu vakazovaka uyu ochera gomba rake retoilet apa uyu ochera ringikire tsime rake apa ndozvinoita zvekutezviuye kuite korera saka ndobvumira nemi vanhu ngavadzidziswe handitika asi uori vanzvadzi mukanzuru nemuhurumende ndo waita kuti vanhu vatambudzike uori ihwohwo iye zvinezvi aiwa chimwe vanipedzise iye zvinezvi vamunangagwa vari kuti pana vasisi vangu vatanzichi vanhu tiite sendi tiunze mari diaspora togona kuunza mari ehe tikuunza mari because tikufila kuti you have been let down kwete kuti nyika yedu haina mari nyika yedu ine mari but mari iri kuchaneriwa kusiriko saka musafunga kuti tikuunza mari because kuti nyika yedu haina mari nyika yedu ine mari but mari iri kuendeswa kusiriko handiti muri kuona saka nyaya yana Muda Dam ture tuda Muda Dam iyoyi
tukutoida. Nikatomboitora pakukambira kwandakaita kuti muda demo tukutoida. Ndi mapepa ndakapiwa ema minutes. The reason why muda demo isina kuitwa is because panga pana time yana kasukuvere ukwa ku kanse kwa kune MDC. Pakaita vakakatanwa yekutizo zano MDC anozopiwa credit ndiani mukasaita muda demo. Ndinawo mapepa achona ese zvizvo ndakazvinyora pasi. Saka ini mukashana pamwe chete musingai mukabvisa nyaya yekuti zano nekuti MDC ka zvibvisei izvozvo hatizvidi because cholera haina kuti MDC kana kuti zano. Saka we don't want to hear zano MDC tsva kunzwa kuti vanhu council ikushanda ne government moti gadzirisa muda dem mune chine chine chi hatizvonzwa party politics hatizvonzwa party names. Tuda mvura tuda madem.
Ndoda kukubatsira chimwe chinhu chamunofana kuti chita pana. Inini ndiri meya wechito Harare handisi meya wechitungu.
Mama taura kuchitungu sakada zvinoenda.
Ndochinchekutanga chandoda kuti pave vaterere vanyatso jekeswe nazvo. Chechipiri nyaya yeconstruction yemuda inodependa nekuti nzvimbo yacho yoda kuvakwa dhamu muridzi wayo ndiani.
Vagomba nekuti nguva yedu yajanana kati chati chibedze. Vekuchitungwiza todzoka vonyatso taura ivo vakazvimirira asi nyaya yabatwa namuzvare mpofu yandati ndoda kuti tiendere mberi nayo inyaya yehori takaona iconnect mazuva yapfuura vastrive masiwa vachinyora ivo patwitter kuti pane vamwe vanhu vemukanzuru yenyu inini vakanga vari kutumidzira aya anonzi
quotation
ari inflated zvakazofamba sei
mabvunza mubvunzo wakakosha ende wakanaka zvikuru. Chinje kutanga ndechekuti panga pane vanhu vakanyora tinoti ma invoices kana ma quotations. Ma quotations aya akanga ane nyaya yekutengwa kwema gloves. Saka vamasiya vakanyinyuta maringe nekuti ma prices akasetwa ipapo akaiswa ipapo anga ane mari dzakati kwirei. Vamasiya vasati vanyinyuta nekuti ndinoti vanhu vachinji vachirishare tweet. Iki account ya wamasiwa nezvakapostwa ipapo. Inini makusiyani ndichisvika kutown house ndakapuwa yekuti pane vanhu vakanga vadaro ende town clerk akanga azvibata. Saka vanhu vava vakasuspendwa asi regai ndijekesi kuti there was an attempt to defraud. Hapana kunge pazo defraud, it was an attempt. And we acted swiftly based on that attempt. We can get it. So we suspended four people. Very combat. We are going to hear in Ozi. Tinduri da maringele mtemo eleka. Kana zadaro no miras no miras. Regarding the panda tinduri and the chiti. Sometimes. Vanotaura maringe ne corruption. Vachiblow corruption here out of proportion. Pamwe vachinanga zvinhu zvezvisiri chokwadi. Ndinonzwa zvizhinji vanhu vachifona kana kuti vachitaura vachiti Harare kwakauya 144 million. Ikazodai. Zvinhu zvisipo zvisina kuitika in terms of that figure. So sometimes isusu tinenge tiri ma public office holders kuti aiwa kana munhu une nyaya inenge yaitika hazvina kushata kuibudisa kuti pakadai paitika pakadai chakaitika zvakaitika asi tipewo zvinhu zvinoitaita kuti tinge takashanda sezvatakaita pana wamasiya akadai takareceive information tatanga tainvestigata tatanga tatotora macorrective measures. But ngatibudei mitsika yevanhu vete muzimbabwe kungonongedza kana kunonga uchitaura chinhu uchienda uchisiya uchitaura chinhu uchinonga uchienda uchitaura uchingononga uchingosvipisa vamwe uchienda zvinotadzisa nyika yedu kubudirira zvinotadzisa nyika yedu kuti tibatane tiite chinhu chakabatika notinenge takangofunga kuti kune humbavha.
Honorable Gomba, hanya yedu inhasi iri kupisa ndofunga chaitora futi tozomboenda tidzokerera tinyatsokurukura nezvayo PJ.
Kwota tinoda kukutendai nekuti panguva iyoyi yekunge muchitsanangura zvimwe zvinonetswa zvirimo muHarare. Isikati setu asavhumi valaleli lapo kunge kungumeya wedhorobho leHarare Munumzana Komba, ayichasi sage ngoti wololu olokuqhamuka komkhuhlane wekholera. Ikanti ke ngabe siyaqhubekela phambili sikhuluma laye kodwa akusavumi. Igama lami nguPraxedes Jeremiah.
Would also like to thank our in-studio guest, Chiwaniso Mpofu, who was really fired up and she's standing for Chitungwiza. I'm marvelous in Mtlanganya. We are saying thank you, Chiwaniso.
Chiwaniso, yeah.
Thank you very much.